United States government.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 27 Chikumi 2023. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe inonzi yasvika pakaoma pamusoro pekukwira kwava kuitwa mukushandiswa pezvinodhaka. Bato reCitizens Coalition for Change rinopomera mhosva sangano reForever Associates of Zimbabwe richiti ndiro rakashandisa magwaro enhema mukunyoresa vanhu vasiri veCCC kuti vakwikwidze mune dzimwe nzvimbo richiedza kuzviringa vatsigiri veCCC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Panguva iyo nyika dzepasi pose dzichicherechedza zuva rokumisa kupararira nekushandiswa kwezvinodhaka, Zimbabwe inowanikwa iri pakaoma sezvo kushandiswa kwezvinodhaka kuchiramba kuchikwira. Nyanzvi mune zvekushandiswa kwezvinodhaka dzinoti pane zvizhinji zvinofanirwa kuitwa, vachiti kushayikwa kwezvekuita zvikuru kana vechidiki vasingaende kuchikoro kana kuti vasina mabasa ndezvimwe zvinozarura mikana yekuti vanhu vashandise zvinodhaka. Vachiti hurumende yeZimbabwe iri kuedza zvikuru, asi basa iri rinoda mushandira pamwe nemamwe masangano neveruzhinji. Tabata vanoongorora zvezvinodhaka nekushandiswa kwazvo vaDanford Jory vari parunhare kuSouth Africa.
Hurumende yeZimbabwe ichishanda pamwe chete nemasangano kana mabato epasi rose ane chekuita nezveutano hwevanhu, muenzaniso wakaita sewe World Health Organization, vari kuita maprograms aripo uye vane mapolicies avari kuisa anoita kuti vanhu vasakwanisa kuva varo vanobatikana zvikuru nezvinodhaka. Tinopamuenzaniso weWorld Health Organization special initiative for mental health yakaitwa 2019. Iyi programu yakabatwa nehurumende kuti vakwanise kuva varo vanoya ne program yayo inonzi National Strategic Plan for Mental Health Services, and the program iyoyi yakaiswa nehurumende yeZimbabwe kuti ikwanise kuva iri inoshanda pamakore anotanga pana 2019 kusvika muna 2023. Hurumende yeZimbabwe yakaisa futi program yavo yanoti Zimbabwe National Drug Master Plan. Inofanira kuva iri yaishanda kuti inochashanda kubva muna 2020 kusvika muna 2020 5. Maprograms awa government kana kuti hurumende yakazviita izvi mushure mekunge yaona kuti vana vakawanda, vanhu vakawanda vanga vanhu vechikadzi, vana vechikomana, vechirume vari kuramba vari vanhu abusa madrugs iwaya. Saka vakati vaitite izvozvo zvinoita kuti zvibatsire vanhu kuti vabve mumaprograms mumadambudziko akaita seiwayo.
Vajori, sekuona kwenyu hurumende iri kushandisa nzira dzakanaka kana kukwana here mukurisana nenyaya iyi?
Chinhu chikuru chandoda kuti nditaure pane zvinoitwa nehurumende ndechekuti mapolicies aripo anoitwa chaizvo, asi kuti zvavanotaura nechirungu kuti implementation yemaprograms iwayo ndiyo dambudziko ratinaro, nekuti tikatarisa kubva muna 2019 imomo kusvika muna 2023 matiri imomo maprograms iwayo akanga ari anongoenderera mberi asi hatina chatakati tawana chekuti tinobata nemaoko edu chekuti chadzisira madambudziko rekuhapiswa kwemadrugs zviri kuramba zvichitongoramba zvichienderera mberi. Saka tinoda kuatiri tinongoramba tiri tinokurudzira hurumende kuti kana paine maprograms avanenge vaisa ngavaise mamekanisms anoita kuti zvinhu zvacho zvikwanise kwazvo zvinobatika tione kudzikira kwemadambudziko akaita saiwayo pamwe zvingabatsira nyika yedu yeZimbabwe.
Iyo hurumende ingakwanisa kupedza nyaya iyi iri yega here vajori?
Hazvigoni kuti hurumende ikwanise kuva iri inopedza dambudziko rekuapiswa kwezvinodhaka. Zvakakoshesesa kuti Zimbabwe inofanira kuva iri inoshanda nemastakeholders akasiyana-siyana ari mukati menyika nekunze kwenyika. Chekutangisisa ndechekuti government inofanira kuva iri inoshanda nezvikoro, inofanira kuva iri inoshanda nemadzikereke, inofanira kuva iri inoshanda nemapolitical parties akasiyana-siyana, inofanira kuva iri inoshandawo nemainternational community organizations. Zvandambotaura zvekuti World Health Organization ine maprograms chaizvo anokwanisa kuva ari anobatsira nyika, uye nyangwe Africa SADC inokwanisa kuva iri inopindira nekuti dambudziko riri mukati meZimbabwe rinokwanisa kuva riri rakafanana nerinoitika mukati medzimwe nyika dzeAfrica. Saka zvakakoshesesa kuti hurumende itarisise mativi akasiyana-siyana. Zvakafanana nezvandataura zvekuti kuzvikoro maheadmasters, mateachers kana ivo vana vechikoro pfungwa dzavo dzakakoshesesa chaidzo kuvadzidzi dzinobatsira nekuti vanoona vamwe vacho ndo vanenge vachitozviita izvozvo. Saka zvinokwanisa kuva zvinoita kuti vana vabatsirikane padambudziko rakaita sairoro. Mudzimba dzatinogara, mumacommunities matinogara, vanhu ndo vanotoziva vanotengesa, ndo vanotoziva kuti apa ndo panotengeswa madrugs. Saka kana vari vari vakapinda mumaprograms egovernment iwayo zvinokwanisa kuva zvi zvinoita kuti dambudziko rekuvapiswa kwemadrugs kuderere. Saka ibasa remunhu wese womuZimbabwe, ibasa recommunity yese kuti ibatsire kuti madrugs iwa aite mashoma uye vanhu vanoabhisa vadzikire mumashure chaizvo.
Vanoongorora zvinodhaka nekushandiswa kwazvo vaDanford Jory vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti rine tarisiro yekuti vezvemutemo vachagadzirisa nyaya yavo yavakasvitsa kwavari mushure mekunge pawanikwa kuti magwaro ekunyepa akanga ashandiswa mukunyoresa vanhu vasiri vebato ravo kuti vakwikwidze musarudzo dzichaitwa muna Nyamavhuvhu gore rino. Vakafanobata chigaro chemutauriri weCCC muzvare Fadzai Mahere vanoti vatsigiri veZANU-PF yesangano reForever Associates of Zimbabwe kana kuti FAZ ndivo vakaita izvi. Vachishandisa magwaro ekunyepa vakanyoresa vanhu vasiri veCCC kuti vakwikwidze vachimirira bato reCCC asi vasiri nhengo dzebato ravo.
Vhiki rakapera takaona CCC ichinyoresa macandidates kunomination court. Takakwanisa kunyoresa mutungamiriri wedu Chain Champion and Chief vaNelson Chamisa kuti vaite president, mari yavo ikabhadharwa, mapepa avo akagashirwa. Takaona zvakare macandidates edu ose ekuparliament vese vari 210 vachinyoreswawo zvakare. Chinova chinja chatino tenda ma citizens nema champions ose kuti takakwanisa kuita 100% nomination rate ku parliament. Takaona zvakare kuma local authorities, tinozi yatose kuti ma local authorities edu i 1970 takakwanisa kufielda 97% pane vaidiwa vacho. Saka tinotenda zvakare ma change champions naizvozvo. Takaona kuti ZANU-PF yakarwadziwa zvakanyanya nekubata kwataita. Vaifunga kuti ivo zvavanosapota munzora. CCC ichashaya support, vakatora mari yedu, mabuildings edu nekuzorecola macandidates edu. Vaibana mameetings vachitirambidza kuti kampeni, saka vaifunga kuti taparara. Asi tinotenda machampions zvakanaka nyanya nebasa rose ravakabata.
Nyaya yekuti bato renyu rakanyoresa vanhu vanopfuura umwe chete panzvimbo imwe chete kuti vakwikwidze mune dzimwe nzvimbo yakamira sei? chii chakaitika uye imhosva yani.
ZANU PF nekushaiwa zvokuita nekupererwa vakafojera masignature ne logo vakaisa ma candidates vachishandisa fraud. Takaona 20 ku National Assembly, tikazoona kati wandei mbichana zvakare kuma local authorities. Pari zvino nyaya idzodzo dziri ku electoral court. Takanyoresa tichishandisa magweta magwaro edu kuti macandidates iwo madouble candidates abviswe. Zvakare takayendesa nyaya yacho kumapurisa nokuti fraud kana kuti kufojera masignature nelogo zvinhu zvisingatenderwe pamutemo.
Advocate Mahere, munovimba zvakadini kuti mapurisa achakubatsirai nenyaya iyi?
Isu tinotarisira kuti vemutemo vaite basa ravo. Sezvamunoziva, tikaona kuti tikangoona vanyarara vasingatariri nyaya yacho, totobva tatoziva kuti zvechokwadi. Vanhu veFS zvaitaurwa vari kuprotectwa. Tinotarisira kuti mapurisa achaita basa ravo. Isusu seTriple C takanangana necampaign iri kuuya. Tuda kuti tikunde nepakuru big win yakataurwa naPresident Chamisa, kuitira kuti tigopinza vachamisa neTriple C, tigopinza macitizens ose muNew Great Zimbabwe. New Great Zimbabwe iyi ichakwanisa kuti vanhu vese vaone mabasa, vakwanise kudya vachiguta, vachienda kuzvipatsara vachiwana mushonga, tiite nyika inofamba zvakanaka.
Vakafanobata chigaro chemutauriri weTriple C Muzvare Fadzai Mahere vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano reForever refers iro rinonzi riri pasi pebato reZANU PF rinoramba mhosva yariri kupomerwa iyi. Imwe nyanzvi inoongorora nezvesarudzo vaGod Knows Maremera vanyora bhuku rinonzi The Year of Harmonized Elections Without Robert Mugabe and Morgan Changirai. VaMaremera vanoti bhuku ravo rinotsvakurudza nekupa mhinduro murwendo rwesarudzo kubva kare kare kusvika pari zvino. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naEvans Zininga weStudio 7.
Bhuku iri rinotsanangura pamusoro pezvesarudzo neutungamiriri hwemunyika yeZimbabwe kubvira mugore rekupambwa kwenyika iyi ichipiwa zita rokunzi Rhodesia kuzochinja zita ichizonzi Zimbabwe muna 1980 kusvikira mugore ra2018. Mubhuku iri mune mibvunzo iri kutarisira kupindurwa neutungamiriri uye mapato anokwikwidzana mukutungamira Zimbabwe kwemakore 15 achatevera mushure mekunge vaRobert Mugabe vabviswa pachigaro. Vanhu vemuZimbabwe, utungamiri hwavanoda vachahuwana zviri nyore here? Utungamiri huripo ndihwo chaiwo here mukuzadzisa zvisvuo zvevana veZimbabwe kana kuti vanotarisira umwe utungamiri? Bhuku iri rinotaridza ruzhinji kuri kubviwa patiri zvino nhasi nekuri kutarisirwa neveruzhinji kuti tinofanira kuenda kana kusvika.
Vamunotarisira kuti vachaverenga bhuku iri ndevapi?
Bhuku iri rinotarisirwa kuti riverengwe nemunhu wese ane kodzero yekuvhota munyika yeZimbabwe, zvizvarwa zvose zveZimbabwe, maZimbabweans ari kushanda munyika dzakasiyana-siyana pasi rose, vabereki vari kumamisha nevari kumaguta, vana vezvikoro kubvira pamakore 10 zvichienda mberi, sezvo munhu wose ari kupindana neupenyu huri kuafektwa nezviri kuitwa mumatongerwo enyika yeZimbabwe.
Chitsva chingadzidzwa navanhu chavasina kumboona kumashure uku ndechipi mubhuku iri?
Bhuku rinoda kudzidzisa vakwikwidzi musarudzo kuti vangaronga sei kubata vavhoti nemifungo inobatika musarudzo dzichazoitwa muZimbabwe. Tarisiro yakanaka paudyi hwemangwanani asi yakashata paudyi hweusiku. Saka mashoko ekuti muchazodya muchazodya nerambai makashinga vamwe vachiguta unouraisa dzinza rose. Vana veZimbabwe vanofanira kuvhota vakatarisa ramangwana kwete zvimwe zvose zvingada kubatiswa vanhu kumeso. Chimwe chidzidzo zvekare ndechekuti akambonyepa pekutanga anogona kunyepera kepiri oro zveupenyu hwose. Saka kuvhota vakachenjera patopic inoti The 100 Days and Lies, especially chapter 2. Vana vadiki vangarambidzwa zvavo kuvota, asi vari kuaffectwa nemavhoti uyezve vari kushandiswa mukutsvagwa kwemavhoti nevanokwikwidzwa musarudzo.
Vanoridawo vanoriwana kupi?
Vanoda kutenga bhuku vanoriwana kumashopu anotevera: Lifestyle Bookstore, Eastgate, Harare; Innova 8 Bookstore, Harare; Book Fantastics, Zimbabwe; Amazon Online Bookstore; Okada Books; Globe Torch Online Library; Orocondact; Maremera G at gmail.com; or +263 771 570 473, WhatsApp or direct call.
Munyori webuku rinonzi The Year of Harmonized Elections Without Robert Mugabe and Morgan Tsvangirai va God Knows Maremera vanga vari parunhare kuHarare na Evans Zvininga weStudio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday, mutungamiri webato Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti mamiriro akaita zvinhu munyika haana kunakira kuita sarudzo. VaChamisa vanokurudzira SADC kuti ibetsere mukuona kuti sarudzo dzichaitwa murunyararo. MuNewsday makare, bazi reZimbabwe National Statistics rinoti madhuriro oita zvinhu muZimbabwe, kana kuti inflation, yakwira kusvika pa 175.8% mwedzi uno. MuZimLive.com, nyika dzemubatanidzwa weEurope kana kuti European Union dzatambira kukokwa kwadzakaitwa neZimbabwe kuti dziuye kuzoona sarudzo dzichiitwa muna Nyamavhuvhu gore rino. Vanomirira European Union muZimbabwe vaJobs von Kirchmann vanoti kukokwa kwaitwa European Union uku kunoratidza kushanda pamwe chete kweZimbabwe neEuropean Union. Yasvika nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pamusoro pekuti vakasukwere varida kuzosungwa kana vauya kuZimbabwe. Apa munenge muchitovasungira zvinhu zvakawanda. Vasungei, vasungei zvenyu. Vana vakasukwera havafaniri kunge vachitombogara nepublic kumba kwavo kwavanenge vari. Vana vakasukwere kujeri uko pari zvinhu ndokumba kwavo. Vana vakasukwere vane makeses akawanda to answer. Vana vakasukwere 2008 vamwe vakuru vanotuma vanhu iwo vomira kure. Zvine iwo vakasukwere vainge vatori pamwe chete nemayuthi vakasukwere maoko avo ari kuchururuka ropa kudai. Vakasukwere hamufaniri kunge muchitombotonga muchitungamirira vanhu. Handizivi kuti mari 20,000 yamakabhadhara ndeyei, muri kuda kutonga ani kwemi? Hei man, tinyarei vana vakasukwere, uda kuondesta chikwei?
Ndo zvangu kumbobvunza kuna vamutsvangu ava vari kudedzera kuti vanoda kusunga vakasukuwere. Ko, muri kudedzera kuti vakasukuwere havapindi muZimbabwe? Zimbabwe ndeyenyu here imi vamutsvangu? Zimbabwe ndeyemunhu wese. Zimbabwe ndemwana wese wemuZimbabwe, haisi yenyu. Zimbabwe vamutsvangu vada kukurudzai kubva nhasi, haizi yenyu, ndemwana wese wemuZimbabwe. Regai vakasukuwere vauye. Muruda kuti muruda kuvasungire chii? Ndatoda kuziva. Muda kusunga vakasukuwere vamunangu akama vasunga God Mafia, makavadi kuvasunga pa God Mafia akapedza gore dherese kuti fu vachitengesa kuDubai. Makadi vatumira mawarrant of arrest kana 50 kuti muvasunge. Nemwe vamatanga imwe muti kwanirei mwamatanga imwe? Matanga futi, matanga vamatanga sezita venyu. Matanga kutaura zvina nebasa resi. Chii chamunohwina nhai mata matanga imwe? Chii chamunohwina? Zimbabwe ndemwana weZimbabwe. Zimbabwe ndemwana wese muZimbabwe, ndiwe citizen rese muZimbabwe. Ziva izvozvo anezanu PF. Mwana wese weZimbabwe anofanira kudzoka muZimbabwe kuzorarifa rake muZimbabwe. Tisava tichikutaura kuti mukomana ngaapinde matineta anezanu PF.
Pastudio 7, makadiko kwese kwamuri. Aiwa murutara na shepati maveto, ndipuno kezite mtutuwe, zukuto tirande, tuno hotira chamisa, tisi ane nezizano, taneta nembavaito, ande itese, tuno hotira chamisa, shinushichi nje, shinushichi tire mnika.
Awa nawa, inini maonero angu gaga, narita ubiza urumende igai, apambo dizi, kutua uratrigunu kula tukiteze. Apano ngoda faiti, wakuma anapa. Mayuti ndukuti gira mayuti kuti mayuti ka avano ava machemberedo atinga avanga vagona mayuti ngaribatane ne uwandu wedu toinda tonogwa nevana ava state state ati kurudziri hondo bata apa yado vaduro ndaya yabozi tikasagwa nevana avaka chatambura vana vedu vachatambura kusvika kare zvatubita tirikutiza kunyika nekuti hakuna mabasa tirikutiza kunyika hakuna chokubata makambani ari kuvhara mari haisi kutenga
Magadigo pa Studio 7 magadiko washamarari wose ndikuda kutaurawo pana vanonzi amene handizive zita rake but mukadzi wamutsvangwa uyu uyo kana achiuya pa studio ngaagadzirire ngaasada kusoti nyadzisa zvakaita kuno South Africa toshaya tofambira papi kana asina chaanoziya ngaagare ikoko musha kwake ngaagare amene kwaanogara ikoko asada asida kuda kunyepera kuziya kuda kuti rega ndiende ini ndozi asina kana one chaanoziya zvake ngaagare ikoko ngaasauya kuno kuda kusoti nyadzisa Odinyasa kutadza kutoziya kuti kana zaki chai kuzvinorevei. Kutadza kuziya kuti zvikunetsa vano veZimbabwe chii. Gagare uko atindi kunyadzirwa kuno kuisa.
Ah, makadi pa Studio 7 apo nevashamariro vese nevateriri vese Studio 7. Makadi ko. Ah, panyaya dzema president dzikuti vanokondesa mapresident akawanda. Vari 10 na 11 12. Ibasa rezanopiefu riyai. Zanopiefu ndine chitova pamari dzodziya. Narinda masarira vese vaya kunzanzi ye mara isi kukwana ye chichichi anigari manyepo yesa haya anigari manyepo yesa haya zanu pf zainoitira nyaya dzekuti kondesa vanhu vakawanda ndedzekuti kana opposition ikada kuboikota maelections inongonzi aiwa vamwe vari kuda kana iri one party yaboikota inongonzi ndavaregere asi vamwe vari kupinda maelections hapana problem ndo zvavanoitira izvozvo vanhu vezanu pf munoaziva andthen kana maelections aanetsa futi kumberi uku vanotaura neivavavo ivo vakapa mari ivavo futi kutanga futi nyaya dzavo kuti uya tikadzire Pollard tiita sei watenga dzimotikari inyaya yengo yemari chete inenge ingondipo apa akomana zinopiefu toiziya kangwasa zvisingaite but rune runo aiwa toiponjera mavhiri
madi pa Studio 7 apo vashamarari vese anoti panhaudzo chokwadi apo ndingori nekachichemo kangu chitako ndakanangana navamunanga kwavo vanoti kwanzi uyai neruzhinji rwenyu rwezimbabwe muzovhotera zanopiefu tovhotera futi dzimwe 5 years nayakomana dzekutambura dzimwe 5 years again havamunangagwa chimbomiraika haati kuvhoteriwa vamunangagwa hatototi pasi navamunangagwa vamunangagwa nechizano pf chenyu chimbomira ishoma neuyo unonzi anuyo ndimavhuza ndiani ndimavhaza dai ndima mavhuza here kana mavhaza ikoko ameno haachimbomirai zvekuti kwazi tivhotere ikoko hapasi nemi hati kuvhoterei ndini nyasha zvangu changuro ndiri pano parastenberg panapa tichitonzwa naudzimotaura zvokuti tikuvhotere hazviko izvo
ava maballot paper emapresidential nominees apo hapanditiri zvakanaka mapresidential candidates kana ari 10 kana 11 anokwana pa one sheet ari line ari straight why is it that Emmerson Mnangagwa aniswa kune rimwe side ari kumusoro uyo anonzi busha uyo akangoisirwa kuti president chamisa vasaenda pamusoro belist why is it that kana mapresidential candidates 11 ano aniswa kusaidi nokusaidi zvinoitirwe izvozvo ndozvo zvatinotaura kuti zeki is biased ndizvo izvi ndozvo ivo ana busha vanozobudikira akaiwa nepi 20,000 nekuregista kwapresidential candidate kana vana linda masarire vata vanotombozikamwa vakashayiwa ko vana busha vakaiwa nepi mari vedu vezano iri pabasa ndo zvimwe zvinhu zvatafanira kuratidzira izvi zeki ngaingoisa vanhu muline 1 straight line richidzika riri vertical kwete zvokuti hafu hafu uku haitosa hafu hafu futi because vari kuda kuisa Emmerson Mnangagwa kutop right side yemaballot paper this is wrong ndini mari dzapajobek
zvakaoma izvi idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 sokuziva kwenyu isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Tiko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vakataura kwekutanga kubva zvaidza mauto eWagner Group kupinda muguta guru reRussia kuswera nezuro. VaPutin vakatenda hurumende yeRussia nezvizvarwa zveRussia vachiti vakaita basa guru mukudzivirira nyika yeRussia kubva kuvatengesi. Mauto aya anotungamirwa nevaimbovasahwira wavaPutin vaYevgeny Prigozhin. Nyanzvi mune zvematongero enyika vaDenmoyo vanoti zvakaitika izvi zvadzikisa uremu hwavaPutin mumaziso evamwe vatungamiri venyika pasi pose uye nemunyika mavo.
Pavakatanga kuzivana iwa just munhu ari ordinary zvake asingashamisi. Putin ndiye akazomutuma kuti agadzire ami yake yepasaiti. Ndofunga Putin anga achitarisira kuti Prigozhin akavaka ami kuti inogona kuzoshandisa ami iyoyo even as a private army isiri even army yeRussia. But then chaazoitika chozoziva kuti Prigozhin akabva atumwa kuAfrica uku kunana Mali, kunana Libya nekunana Sudan uku achingokonzeresa mirizhonga ikoko. Putin achiisa influence yake achishandisa Wagner iyoyi kuitira kuti avharidze vanhu vasati no iRussian military iri kukonzeresa. Saka aishandisa ihovo Wagner group iyoyi yaPrigozhin.
Izvo zvinoita here vamwoyo kuti hurumende ibvumidze kuti munyika mayo muite mamwe mauto asiri pasi payo?
Azvibvumidzwi but ukatarisa even panguva yana Hitler way back. Hitler anga ne private army yake the SS ka. That was yanga iri private army. Ukatarisa even takuenda kwedu kuZimbabwe uku ukatarisa Robert Mugabe anga ne private army yake kukuraundi yaakashandisa. Saka maleaders aya anoita maprivate armies avo avanoshandisa kuti vaite zvinhu zvisingaitiwi neregular army. So ndo zviri kuitika pana Prigozhin. Mapolicies emadictators atinoona madictators anofanira kuti ave neprivate army yavo because private army iyoyo inofanira kuva loyal not to the government but yoita loyal to leader wacho.
Kana takatarisa zvakaitika izvi vamoyo, zvinosiya vaPutin vari papi? Vachine uremera hwavanga vaina here kana kuti vamwe vanhu vatoona kuti vaPutin havana kunyatsokusimba sezvavaifungira?
Maonero angu ndeyekuti vaPutin vasiyiwa vakashama because manje ningirikiri aitaya kuprotekta ya chimachomeni chaairatidza aida kuratidza even ukaona mapictures aitora akakwira mahorse asina sheti achiratidza chimachozim. I think zvese izvo zvaparadzwa naPrigozhin because Prigozhin now aratidza the whole world kuti Putin haana simba raanopretenda kuti anaro. And I think it's not to simbisa Ukraine na Zelensky nemasoja ake zvakaomarara kuti nao vanoona kuti naivo vanogona kuita zvaitwa naPrigozhin.
Nyanzvi mune zvematongero enyika vaDenmoyo vari parunhare kuVirginia neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe inonzi yasvika pakaomwa pamusoro pekukwira kwava kuita kushandiswa kwezvinodhaka. Bato reCCC rinopomera mhosva sangano reForever Associates of Zimbabwe richiti ndiro rakashandisa magwaro enhema mukunyoresa vanhu vasiri veCCC kuti vakwikwidze mune dzimwe nzvimbo richiedza kuvhiringa vatsigiri vavo. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin nezuro vakatenda hurumende yavo nezvizvarwa zveRussia vachiti vakadzivirira zvaida kuitwa nevatengesi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.